This is good.
Naimi vakuruwe Mambo dandirara mese Jambwa munyama saka ndimomotera modantese Ndakabva nekomo wanike musha panara vedu Handingazvikoni vakuruwe kwangu vakasungetsu Ndikati nditaure ndonzi ndini ndakasenga mako Aiwa vari mugomba
of God says ida mwari ne moyo wako weseka kuti uraramire mu grace but nepo dzacho dzandimomotera ito